Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 31/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechikristu vakawanda vocherechedza zuva rekumuka kwaJesu. VeBlue Movement vari kutsigira vane Osoni chamisa vochema-chema nekurambidzwa kuita musangano nemapurisa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, uyewo mimwe mitambo yatambwa neiri kutambwa kuEnglish Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pope Francis nasi vatungamira zuva rekumuka kubva muvakafa kana kuti Easter Mass pamberi pezvuru nezvuru zvevanhu pa St Peter's Square ku Vatican. Pope vaita izvi kunyange hazvo vatendi vakawanda vasina kugadzikana nekuda kwehurwere hwavo. Pope vasvika pagungano iri vari muwheelchair. Zuva reEaster Sunday rakakosha kune vatendi veRoman Catholic nevamwe veRoman Catholic chete vanodarika bhiriyoni imwe chete kana kuti 1.3 billion pasi rose. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi, tabata Reverend Oliver Mandisodza, mutungamiri weMen of Valor, Purpose and Vision Trust Global Network. Tatanga nekubvunza kuti sei zuva ranhasi rakakosha muchitendero chechikristu.
Tinotenda Mwari nekuda kwezuva ranhasi Easter Sunday. Zuva rinokosha zvakanyanya kuvatendi vechikristu. Patiri kurangarira masoko aakataura amene Jesu achiri mupenyu kuna John chapter 11 verse 25.
Anoti kudii apa mwanakomana waMwari?
Paari kuti ndini kumuka neupenyu. Unotenda mandiri kunyange akafa uchararama. Ipapa ndo pakazadzikiswa nechiitiko chaitika muJerusalema pazuva renhasi rokumuka kwaJesu Kristu. Pavakaenda kumarinda vakangondoona machira chete vachibva varangarira masoko aaitaura achiri mupenyu kuti kunyange akafa uchamuka. Kunyange temberi yaiputswa nemazuva matatu iunonga iwaka.
Ko vanhu vainzwisisa here maridzo iyi?
Vanhu vanga vasingazvinzwisisi, asi pazuva ranhasi zvakabva zvachijeka. Ndinorangarira zuva rakaita sanhasi kwaifamba varume vari vaviri vari munzira yekuenda kuEmausi vachikurukura zvanga zvaitika muJerusalem vachiti nyaya yavaitaura yanga iri yei paakasangana nevarume ava. Vakataura nezvemurume ainzi Jesu wanga wanzi wamuka. Zvino izuva rekufara.
Nechikonzero chei?
Nekuti tiri kuziva kuti Ishe wedu mupenyu, Ishe wedu uri kurarama. Ndopatinowana tariro yeupenyu husingaperi. Ndopatinoramba tichinzwa kusimbiswa kuti kunyange tichisangana nezvinotiremera munyika ino ticharama. Kunyange tikafa ticharama.
Ko imiwo manga muchiitei pazororo rino reEaster?
SMVPV Global Network, Men of Valor, Purpose and Vision. Tanga tichishanda nemakereke akasiyana-siyana anga achiita maconferences akanangana neEaster celebrations. Isusu tazotora danho ratipfuurire pamberi kuti patiri kubva kunopemberera Easter saizvozvi tiri kusangana muchitungwiza nemadzimai taka nangana ne belated International Women Day celebrations tichiti patuku pemberera nekurangarira zvakaitwa pamuchinji ikona naShe Jesu Christ nekumuka kwao pazuva ranhasi tinakurangarirawo mwanakomana
nechikonzero chei
nekuti tinoziva kuti pakazvarwa ishe Jesu muJerusalem pana Matthew chapter 2 verse 18 kwakachemwa chemwa namadzimai kunyanyanya Rachel nekuti wanakomana vanga vaurayiwa nekuda kwekuti kwazvarwa mwanakomana zvino tikuti mwana uya vafa wamuka ngatitariseiwo chimiro chemwanakomana zvezuva ranhasi kuti ari kurarama sei.
Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira Men of Valor, Purpose and Vision Trust Global Network vanga vachitaura vari parunare kuchitungwiza. Vari kutungamira zvirongwa zvechikwata cheBlue Movement chinoti chiri kutsigira vaNelson Chamisa avo vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vari kushora mapurisa vachiti ari kushandiswa sembato nebato reZANU-PF kuvarambidza kuita misangano yavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mapurisa mutsamba kubato iri ari kupa zvikonzero zvakasiyana siyana zvimwe zvekuti vari kutyira kuti vangazorwiswa nevamwe vanopikisa vavasiri kutaura kuti ndivanani kana kutiwo mapurisa ari kumbotiwo havasi kutevera mutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira havanawo kupindura mibvunzo yatakavatumira asi bato ravo rinotiwo haripindire mumashandiro emapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachibaya.
Tava nemarali anokona kutamana ayo ataifana kuita mumusha womukobha North tichizivise mapurisa zvinodiwe nemutemo. Marali ose aya tiri kuzivisa mapurisa ari kuramba. Munozviziva rali yekutanga vakati hamuna kutaridza kuti ndepapi chaipo pamuchange muchiitira rali. Asi mwadhi yedu yanga ari pachena kuti tichange tichiitira rali yedu pamukobha golf course. Mukobha golf course inzvimbo imwe chete mumusha wemukobha north. Ende ndo patagara tichingoitira musangano tichingozivisa mapurisa nenzira imwe chete. Zvisinei takazivisa mapurisa zvakare kuti tiri kunoitira musangano wedu svondo ranga richitevera pamukobha 4 golf course. Vakapazve dzimwe nzira dzekuramba kuti tisange tichienderera mberi. Asi regai nditi mapurisa haisiri mhosva yavo.
Sei muchidaro kana varivo vari kukurambidzai kuita musangano?
Vatoriwo mujere, vari mujoko rakakura zvikuru nekuti zani inenge ichivaudza kuti musarega vanhu ava vachisangana vachiadhiresa vanhu. Chikonzero chiri chekuti zani yakabire maelection. Zviripo izvisandizvo zvakasarudzwa nevanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe vakavhotera baba vachamisa kuti vange vachitungamirira nyika yeZimbabwe. Zviripo izvi munongoona chero nyika yaramba chero Mwari waramba kutambira zviripo.
Sei muchidaro vachibaya?
Zvinhu hazvifambi zvakanaka munyika, zvinhu zvakaoma, vanhu vari kutambudzika, vari kudle nhoko dzezvironda, vari kunenge zvisvo nemuromo. Muzvipatara hakuna mishonga. Mukainda mugwagwa anongori makwiringwindi anongori makomba. Munyika hamuna mari chero Central Bank haidori nabasa rokuita anongori Central Bank yezita. Hapana chakanaka, vashandi havasi kupihwe mari, havana chavari kuhora.
Poitwa sei kana muchiti nyika yapinda mukanwa mamupere?
Chinodiwa muno munyika kuti munyika ngamuve nokutaurirana zviri pachena kuti pave nehwaro nemitemo yakajeka yokuti pave nesarudzo dzinobudisa mutungamiri anenge abva kuvanhu. Zviripo izvi vanhu vanoramba vachingotambura vachingodle nhoko dzezvironda.
Mumwe wevari kutungamira zvirongwa zveBlue Movement vaAmos Chibaya vachitaura vari parunare kuGweru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatendi vechiKristo mumusha weRemesh muLebanon vari kubatana nevamwe vatendi kurangarira Pasika, asi kubva zvatanga hondo muGaza pakati pechikwata cheHamas nemauto eIsrael, vatendi ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo. Vanoti nekuda kwekuti vari munyika ine vatendi vechiMuslim vakawanda, vave kutyira kuti vachabatanidzirwa muhondo zvichapa kuti vagume vaenda muupoteri. Vatendi ava vanotiwo varambidza varwi veHezbollah vari muLebanon kukanda zvombo zvemuchadenga kuIsrael vari mumisha yavo. Asi varwi veHezbollah vanotsigirwa neIran vari kuramba kuti vaedza kukanda zvombo kubva mumusha uyu sezviri kutaurwa nevatendi ava. Hezbollah iri kutsigira chikwata cheHamas. Hondo iyi yaunza kunetsana muLebanon pakati pemaKristu nechikwata cheHezbollah. Russia inoti yapeta urongwa hwayo hwekuedza kumisa vanopfurikidza mwero kuti vasarambe vachirwisa nyika iyi, kunyanya vari mudunhu reDagestan. Russia inoti kwasungwa vanhu vatatu vanga vachifungidzirwa kuti vanoita zvekupfurikidza mwero. Russia yakaparura chirongwa ichi mushure mekunge vanhu zana nemakumi mana nevana kana kuti 144 vaurayiwa nevanopfurikidza mwero vanoti vanotsigira ISIS pedyo neguta guru renyika iyi reMoscow. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, India inoti iri kushanda zvakasimba kusunungura zvizvarwa zvayo zviri kubatwa senhapwa zviri muCambodia, umo zviri kumanikidzwa kushandisa madande mutande kubira vanhu mari dzavo pasi rose kana kuti cybercrimes. Kusvika pari zvino, India inoti ichishanda neCambodia yaburitsa munyika iyi vanhu mazana maviri nemakumi mashanu. Asi zvinofungidzirwa kuti munyika yeCambodia muchine zvimwe zvarwa zveIndia zvinosvika zviuru zvishanu. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navatonderai maposa avo vakaita makore gumi nemashanu vachitongwa nezvinodhaka. Vamaposa vachishanda nababa vavo muzvinafundo Norman Maposa vakanyora bhuku rerwendo rwavo rwekurwisana nezvinodhaka rinonzi War on Drugs. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iri gwaro rakanyora riri kutaura nehundo yatiri mukati nayo nenyaya yemadrugs atekeshera nyika yese. Rinonzi War on Drugs, hondo nezvinhu zvinodhaka.
Bhuku renyu iri rakasiyana papi nemamwe?
Iri bhuku rakasiyana nemamwe magwaro nenyaya yekuti chekutanga iri gwaro riri kutaura lived experience, zvinhu zvechokwadi zvakaitika zvine mawitness nenzvimbo yakaitikira zvinhu izvi. Uyezve iri bhuku iri rasanganisa baba nemwana, saka miono iri kuwanikwa ichibuda pabhuku iri muono wemubereki nemuono wekwaanga ari mazhinji chaizvo chaizvo iye mbune anova iye tendera yemaposa takaisa izvi together takaona kuti this is a unique book harisi bhuku onje kana kuti bhuku semamwe akanyorwa ndisingade kusoropodza zviripo nakudhara pati tingoda kungopatsanura kuti iri bhuku iri rakanyorwa nababa nemwana vachiisa maperspectives avo pamwe chete kuti pave ne 360 view yenyaya yemadrugs takatarisa mubereki nemwana
ndezvipi zvimwe zviri mugwaro iri zvingatarisirwa nevanhu
right gwaro iri segwaro rinotaura mwana akatokura zvakanaka apa apinda mumadrugs apa azobuda mumadrugs tingangoti riri kudescribe a 3-in-1 zvakanyanya zvandinoda kuti vabereki vatarisire pabhuku iyi sekuti tikati chapter 5 pane trials and tribulations pane vabereki vari kusangana nezvakawanda nevana vavo vari mukati mezvinhu izvi zvinonzi madrugs tinoda kuti vaverenge nyaya dziripo ipapo vaone kuti havasi vega zvakamboitikawo uyezve tiri kutozoda kutozozoti palast chapter yedu panenge paine anonzi masuper powers anova iwo matools andakashandisa ini kuti ndibude muzvinhu zvinodhaka izvozvozvo aya machapters anokwanisa kubatsira sei kune vanhu vanenge vasangana nedambudziko remadrugs kana vasingabhubvi vada kupinda mazviri
ndevapi vanhu kana kuti mazera evanhu amakatarisira kuti ange achiverenga gwaro iri
patakanyora gwaro iri tairinyorera ruzhinji rwese tairinyora tine chiono chekuti richakwanisa kuti rishandiswe mukudzidzisa vanhu nenyaya yekuti nyaya dzirimo imomo kune unoverenga kana kuti kune anoudzawo mumwe nezvenyaya dzirimo imomo munowanikwa dzidzo dzakawanda idzi inyaya dzine kusanganisira inini ndichiri mudiki diki dzinogona kubatwawo nevadiki nyaya dzirimo imomomo ndichipinda pakukura kwangu muhujaya kusvikira pandiri izvezvi saka takatarisira kuti ruzhinji rwose rwevanhu runenge ruchikwanisa kuti rinzwisise nekudzidza kiruhurondo dzatakanyora mugwaro irorwo
vangada kuti vatenge gwaro iri vanoriwana kupi
iri gwaro rinenge riripo pa60 Burns Avenue paofisi ya Dr. Moyana uyezve pasamlevy village padental office futi ya Dr. Moyana vanokwanisawo futi kundibata directly vachiisa maorders avo panumber dzinoti idzo +263 776 837 088 ndichataura zvekare +263 776 837 088
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatonderai maposa avo vakaita makore 15 vachitongwa nezvinodhaka vamaposa vachishanda nababa vavo muzvinafundo Norman Maposa vakanyora bhuku rerwendo rwavo rwekurwisana nezvinodhaka rinonzi War on Drugs. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Taboka tichikurudzirawo vechidiki kuti aiwa amufanire kushandisa zvinodhaka nekuti vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vari kupedzisirawo varasika pfungwa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasi
makadini kwavatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tiri kutarisa zuva rinokosha muchitendero chechikristu zuva reEaster Sunday zuva rakamuka Jesu mushure mokuroverwa pamuchinjikwa zuva iri izuva rinokudzwa zvikuru muchitendero chechikristu asi ko zvimwe zvitendero zvinofungei pamusoro pezuva iri Tabata mtungamiri we sangano re Supreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, kuti tinzwe maonero echitendero chavo nezvezuva ranhasi. Sheikh Dua, taurirai henyu vateereri nezvezuva iri.
Makadi henyu vateereri, vakawanda vakutibvunza isu kuti nhasi uno isande, sande Easter esande, ko kuchitendero chechimuzimu. Zuva irori rinoreva chikwatiri. Isusu sema Muslims atitende nenyaya Easter. Nokuti mashoko edu emuKurani kana kuti muIslam munotaura kuti Jesu haana kukomererwa pamuchinjikwa. Ishe Mwari avangatume mutumwa anouya kuzoparidza kuzoponesa vamwe vanhu. Ozomusafisa futi kwatiri isusu kwete. Tinototi pane mumwe munhu akaiswa pamuchinjikwa paya vanhu vakafunga kuti ndiJesu. Mwari akatora Jesu akamuendesa kudenga. Tinotenda kuti akaenda kudenga. Asi zvekuti akakomerwa pamuchinjikwa akashungurudzwa zvaakaita zviya izvi, isusu maMuslim atitende kudaro. Tinoti isusu Jesu akaenda kudenga, asi pamuchinjikwa paya akaiswawo rimwewo tsotsi vanhu vakafunga kuti ndiye Jesu. Ndiwo matendero kana kuti madzidzisiro atoita isusu maMuslims.
Saka vechitendero chenyu Church Muslim vanotora sei zuva ranhasi?
Nhasi uno zuva reSunday rangofanana nemamwe mazuva. Vanhu kunamata Mwari anonamatwa daily. Saka muchiona isu tichinamata 5 times pazuva. Zuva reFriday riyai zuva regungano redu, special day redu ratoita. But maprayers chaiwo tinoita 5 times pazuva. Kubva kuseni zuva risati ranyura touya kumasikati zuva rasendeka mbichana. Tozuva zvakare kumasikati kana kuti zuva raakuda kutono kuti risati ranyura. Then tozoti zuva ranyura, then isusu pakurara again ranyura, then tozouya pakurara. Saka ndo dzidziso redu ratakapiwa isusu.
Munotenda here kuna Jesu? Chitendero chenyu chinotora Jesu sei?
Tinotenda zvakanakisisa chaizvo muna Jesu. Tinotova nemachapta okuti haungave Muslim kana usingatende kumaprofita akaJesu. Tinotenda kumaprofita ese aJesu. You cannot be a Muslim kana usingatende kumaprofita kubva kuna Adam kusvika kuna naAbrahamu vese ana Mozisi iwova naJesu kudzimara kumuprofita wedu wekupedzisira mutume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ndinotenda chaizvo. Muve neholiday yakanaka. Holiday tikuinjoya, nokuti Friday harina kuenda kubasa. But noti kuti tikuinjoya Easter, ungotiwo holiday iri pakarenda sevamwe. Asi tinonamatira vamwe vese kuti tive neutano hwakanaka, tichinamatira nyika yedu, tichinamatira vatungamiri vedu, tichinamata kuti Mwari bvisai chirwere chauya chichimadrugs. Madrugs apararira vana. Madrugs apararira vanhu vese. Avo vanotengesa madrugs avo, please tinzwireiwo nyasha mukuita mari asi muchiuraya vanhu. Tatenda.
Tinotenda zvikuru mutungamiri wesangano reSupreme Council on Islamic Affairs in Zimbabwe, Sheikh Ishmael Dua, nekutizivisa pamire chitendero chavo maererano nezuva rinokosha ranhasi reEaster Sunday. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kuti vateereri vezvechitendero vazive, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanolo Kawande, ndiri kuVoice of America Studio 7 kuWashington DC, ichiti musare zvakanaka pazuva rinokosha ranhasi iri.
Yo yangu, 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 yo yangu
Aiwa sezvo vakawanda vechitendero chechikristu nhasi vari kupemberera kumuka kwaJesu tati timborova kambo Jesu isimba rangu kanobva kuchikwata cheChristlike Choir chatinodawo kutenda nekambo aka katinoshandisa pano pachirongwa cheReligious Forum chamunopiwa naTanonoka Wande nemusi wesvondo wega wega. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambuka nhasi. Capes United yarova iyo chikwata cheArenal 3-1. Kuchitiwo cheGood Pirates yarovawo Greenfield 1-0. Chicken Inn yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Kuchiti mimwe mitambo iri kutambwa mangwana inotiyo Simba Bora versus Wange. Tail 1 ichatamba ne Highlanders. Bulawayo Chiefs ichange ichitamba ne Yada. Ngezi Platinum ichitamba ne Manika Diamonds. Kuchitiwo Bikita Minerals inenge ichitamba ne chikwata che Dynamos. Tumbo tarisawo zvabuda mitambo yenhabvu yeEnglish Premier Soccer League. Pamutambo uchangobva mukupera iko zvino Manchester City yaita Mangange 0-0 neArsenal. Zvichireva kuti kuEPL uko chikwata cheLiverpool ndicho chave pamusoro. Pachitiwo mumwe mutambo watambwa weMan City neArsenal usati watambwa iyo Liverpool yacho yarova Brighton 2-1. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatendi vechikristu vakawanda vocherechedza zuva rekumuka kwamambo Jesu Kristu. Blue Movement vari kuchema chema nekurambidzwa kwavanoti vari kuitwa kuita misangano yavo nemapurisa. Vanoti ari kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF. Tichitiwo tinovimba kuti mave nezuva reEaster rakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.